Mangwanana kana kavateereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chikumi 7, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kuona chirongwa ichi izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe riri kutumira vaongorori muzvitoro kunoona zvigadzirwa zvaro kuti zviri kutengeswa muzvitoro nemutengo wakakodzera here.
Mitengo yatinga tawira nayo yaichiva mitengo inowanika iri mashopu, voreka kuwanika vamwe vanozokwidza mitengo yayo zvakanyanyisa. Tinotoziva kuti pozishonariti mitengo inofanira kuti watora kubva kuna producer unoisa 10% pakapu.
Rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukuwadza makambani akawanda sezvo magetsi aya ari kuzotora nguva yakareba asati adzoka.
Zvikuru sei muguta reHarare, sesu vamwe mabasa ivo atinotoda tinenge tichida tine magetsi. Saka kana kusitorina magetsi hapana chinotokwanisa kufamba, maindastri yese anenge akatomira.
Tichanzwawo zviri kubva kwamuri imi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe riri kuti ratumira vaongorori muzvitoro kunoona kana zvarinogadzira zvisiri kuwedzerwa mitengo nevezvitoro, veruzhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa zvoita kuti vanonge svosve nemuromo. Sangano iri rinotengesa zvinhu zvakaita seupfu, mupunga, gorosi pamwe nemunyu. Sangano iri rinotiwo richaregedza kutengesera vamwe vezvitoro zvinhu izvi kana vakawanikwa vachidhurisa zvinhu izvi kudarika mitengo yakatarwa. Grain Millers Association of Zimbabwe inoti vezvitoro vanofanira kutengesa zvekudya izvi vachiwedzera zvikamu 12 kubva muzana chete. Nyaya yekuda kutara mitengo yezvinhu iyi iri kukonzerwa nekushaya simba kwemari yemaRTGS zvopakuti mitengo iite chamuramba mhuru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarika ichaunza.
Tukuendera mberi chionisa tichiita misangano nemaretailers iwavo kuti tione kuti paita iya inonzi adherence panyaya yemitengo yatawira, nekuda kwekuti tiri kutanga tagara pasi nemuzvitoro nesu mamira vanomaproducers toonesana kuti tosvika papi, uyezve tiri kuti mitengo yatonga tawira nayo tingaichiva mitengo inowanika iri mashopu, voreka kuwanika vamwe vanozokwidza mitengo yayo zvakanyanyisa. Tinotoziva kuti pozishonariti mitengo inofanira kuti watora kubva kuna producer unoisa 10% pakapu, then 10% makapu zoti 2% yetax yenyika yayo. Saka ndozvatotaura kuti havafaniri kuvachiwedzerawo more than 12% yetax yese kana vachinge vatora zvinhu kubva kumahoselers akaita senamilari.
Saka kusvika pari zvino mashanyira nzvimbo dzipi?
So ndirapera takanga tiri kuulawayo, tikabva kuulawayo tikaenda kwamutare nemuno muHarare takaitawo musangano nevaretailers tichionesana nekugweru.
Tiri kunzwawo kuti mune vanhu vari kuenda muzvitoro vachinoona kuti zviri kutengeswa nemitengo yamatenderana here, mungatozvo zvinenge zvichifamba sei ipapo?
Mamonitors aya kana kuti vari kuenda vachinotarisa mitengo vari kungosvika voona mashows ezvitoro kuti upfu 10 kg iri kuita mari, ndiyo here mari yatakawirirana kuti inge ichitengeswa nayo? Ndataura tikati pane 10% iyaya ne12% yavanofanira kuti vange vachiisa pamusoro pemari yavahodha nayo kubva kumamirazi. Saka ndo chirongwa chatiri kuita, vari kutarisa mitengo yesalt, mitengo yerice, mitengo yeflower pamwe chete mitengo weupfu, nekuti ndo zvinhu zvina zvatirikugadzira isu semamirazi. Vasikana nevakomana vatakapedza basa rekuti vapinde muzvitoro vachinoona mitengo yatataurana nemaretailers yayo ndiyo here iri kutengeswa muzvitoro isu kana tichiita pedza kutanisangana navo. Saka mamonitors yedu atanga dare Harare nekwaMutare pamwe chete kuvulawayo kumasimo nekugweru nezvimwe nzvimbo dzose dzatisati taenda havasati vave paground ikuti ticreate situation iyaya yekuti tinotanga kuisa mamonitors yedu kutanga kupinda muzvitoro zvevari zvona muzvina zvitoro vacho tisina kunge tataura navo.
Saka vanenge vachidhurisa kudarika zvamakatenderana vachaitwa sei?
Takawirirana isusu nevana muzvina zvitoro kuti vanonge vawanikwa vachidhurisa kudarika zvatakawirirana isusu semasupplyers ehupfu salt rice pamwe chete nesugar beans tinongowithdraw pachirungu supply nokuti tinoziva kuti mamillers ariko kwese kumadhirobha akasiyana siyana kuti mamillers ariko anonge achisupplya mashops kava vanozikama kuti saka tinobva tambomira kuti atomboti aiwa taakumbomira kushanda dini kusvika tawirirana panyaya yemutengo yatakagara pasi tikawirirana.
Ko panyaya yemari maakuiwana kupi sezvo RBZ yakati haichakwanisi kukupai mari yekutenga zvimwe zvinhu kunzoko?
Ndiyo imwe nyaya zvekare yatiri kukurukura nayo nehurumende tinogara tichita misangano nehurumende tiona kuti tinoonesana tobatsirana sei tobatsirika sei kuti tirambe tichiendera mberi nemabhizimusi ndo zvimwe zvazvacho zvaitawo zvekare kuti pange patiwedzerwe zvishoma nini kamari kezvinhu zvatataura zvatinogadzira izvozvo. Mari yatinoshandisa tiri kungoshandisa zviri kuitawo vepeturu vakanzi havachakwanisi kuwana mari vakukwanisa kuenda vakushandisa iya interbank rate ndiyo yatiri kungoshandisawo. Saka hatina kusiyaniswa pamwe chete nevari kuitawo zvepeturu vakushagirawo mari yavo isu tiri kutsvagawo mari yedu nenzira dzakasiyana siyana asi kuitira kuti tisavhare mashopu.
Mutauriro weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarika eChaunza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kwatowedzerwa zvakanyanya munyika pasina chiratidzo chekuti zvinhu zvichagadzikana nekukasika. Mukuru wesangano rinoshanda nevagari vemuguta reHarare uye richironga mavakirwo emaguta reHarare yangu vaObrien Makore vanoti izvi zvave kuuraya makambani mazhinji sezvo zvichiwanzotora maawa anosvika kugumi kuti magetsi aya azodzoka. Vakawanda munyika vanonzi vari kunyunyuta zvakanyanya nekuti kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA haisi kutevedzera yambiro yenguva yekudzimwa kwemagetsi yayakazivisa kune veruzhinji. Asi mutauriri weZESA vaFulad Gwasira vakamboudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzimwa kwemagetsi iri riri kuwedzerwa nekuderera kwaita mvura kudhamu rekariba uye kukwegura kwemichina yegwenya ravo rekuhange. Tanonoka wandi weStudio 7 abatava Makore kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nhau yemagetsi inhau iri kunesa nyika pari zvino. Tiri kuudzwa kuti nyika haina magetsi akakwana, kuhwange magetsi akaderera, zvimwe chetezvo nekukaribha mvura iri kunzi yakaderera. Saka zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemagetsi zvikuru sei muguta reHarare sesu vamwe. Mabasa edu atinotoda tinenge tichida tine magetsi. Saka nakusitorina magetsi hapana chinotokwanisa kufamba, maindastry ese anenge akatomira. Right now I can give just a snapshot survey. For example, today Thursday, kana muri munharaunda yandinoraramira ndiri, magetsi anozodzoka na 2 masikati ndopaanodzoka usiku wese kusina. Kana iri weneze anomuka kusina ozodzokawo masikati na 2. Saka you can understand. So in other words you are saying kuti per week, in a week if you are working 7 days you are now working like 3.5 days. That's the reality on the ground right now.
Vemagetsi vanenge vachiti chii?
Vemagetsi vakakommunicata vakapa schedule yavo yekudzima. Vakataura navo kuti havana magetsi akakwana, nyika haina magetsi akakwana, yaisimbotora mamwe magetsi kusouth africa uye mamwe acho kukariba. Saka vari kuti mvura yakaderera, mvura haina kunyatsonaya zvakanaka nenhau yekumira kwekunze. Saka izvozvo zvavhiringa zvinhu mamiriro azvaita. Zvatozowedzerwa tichizonzwa kuti kuhwange zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka. Saka zviri kuvhiringa zvinhu zvese munyika.
Paanoenda ipapapo anotora nguva yakadini kuti adzoke?
Kana tichiti arisa schedule yavo yavari kuita, the minimum kuti adzoke is 10 hours. Pakaoma mwana wamai. Kana vari vanhu vanoshanda nemagetsi matauriro andaiita, ndinogona kupasa muenzaniso nzvimbo yandakamboshanyira yeGazaland. Vazhinji varimo vandaiongorora ndichisangana navo vanorarama nekushanda nemagetsi. Vanoita zvinhu zvekuweredha nekudii. Saka pasitorina magetsi for 10 hours. Kureva kuti mhuri haina chekudya, mhuri iri kuyaura nenzara, ndomamirira zvakaita. Chinhu chakanaka chakaitwa nezesa yakagara yataura. Ipapo tinovarumbidza, vakataura kuti nyika haina magetsi akakwana. Ndobva vatipa load shedding, green schedule yavo. Zvinotozivikanwa nemunhu wese kuti nguva iyi magetsi akuenda. Vakagara vataura izvozvo zvekuti vanhu vese vanotoziva kuti ndozvavapo. Uye paanotodzoka zvinotoshamisa kuti tatodzokera pachinyakare paipe kuti magetsi paanodzoka vanhu vanopururudza. Tainge takungoziva kuti magetsi anofanira kungogara aripo. Asi iko zvino chakuita sekunge kuti chinhu chinoshamisira kuvainacho, asi chinhu chinofanira kugara chiri pa.
Avanga vari mukuru wesangano reHarare yangu vaO'Brien Makore vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Mubepa naure Herald mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kutungamira chirongwa chekuchenesa nyika vachitsvaira pazvitoro zvekendi kuSouth Lee Park muHarare. Bepa naure News Day rine nhau inoti sangano renhabvu pasi rose reFIFA ratsinhira nezvekusungwa kwemutungamiri wesangano renhabvu muAfrica reCAF vaHamad vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Asi FIFA yati haina ruzivo rwakadzama nekuferefetwa kwenyaya iyi, izvo zvinoita kuti isave pachinzvimbo chekutaura pamusoro payo. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira imi vateereri kuno kuStudio 7. Tinoda kukiuchidzai kuti mashoko anotaurwa nevateereri haanei nechekuita neStudio 7 sezvo achitaurwa vachitaurawo maonero avo nemafungiro avo.
Magadiko vateereri veStudio 7, magadiko ruzhinji rweZimbabwe. Ndinoitwa Councillor Kokera, Deputy Mayor veKadoma City Council. Ndiri Councillor womuward 6. Muchirongwa chanhasi ichi chekuti vanhu vatsanangure kana kuti vakurukure nekuomerwa kwaita vanhu kana kuti nekuoma kwaita upenyu. Ndinonyanyobatikana zvizhinji zvechokwadi kuti vanhu vakaomerwa zvechokwadi zvakanyanyisa. Kunyanya-nyanya kuvarwere vane zvirwere zvakaita sana BP, vane zvirwere zvakaita seshuga, asima, nezvimwe zvirwere zvekuti zvingade zvichibatsirwa maybe nenyika kuti vanhu vabatsirikane. Zvirwere izvo zvirwere zvekuti unenge uchirarama nacho upenyu hwako hwese. Chiri kuda kuti uwane mushonga zuva rega rega rakasikwa naMwari. Uwane mapiritsi ekuti unonwa makuseni masikati manheru nekuoma kwaita upenyu. Matablets acho kuti umatenge kwazvinozvi ari kudedzera maUS dollars. Chikonzero ndechekuti kwavari kuhodhawo kwachona vari kumaona nemayusa. Vasi kuramba zvavo bond, but still bond rachona rinenge risiri equivalent kuUS dollar. Saka vanhu vari kuomerwa zvisingaiti. Zvakanyanyisa zvekuti ndinomborangarira kuti pari kuomerwa vanhu vari kumuka vachienda kumabasa nekuti mari dzachona hadzichatengi. Hakuna munhu une mari iri kutenga iye zvino kunze kwevanhu vari kuitawo hameno zvikiribidi kuti zvingange zvakaita sei kuti vagone kurarama. Bhati ruzhinji rweZimbabwe vanhu vari kutambura nenyaya yemishonga iyoyi zvekuti unonzwa tsitsi uende hapo wakuona kuti vanhu vari kudzungaira bhikozi mishonga yacho iri kuda kutora mari, mari achona hauna, umwe atorina kana mwana anoenda kubasa, vamwe ndigogo vari kumusha, vasitorina kana mwana wekuti vanogona kumuti nditengerewo mushonga. Even kune vachona vane vana vacho vari kuenda kumabasa futi, hazvibatsiri nekuti munomwe hamuna munhu ari kuora US dollar. Zvakuda nyasha dzamwari kuti Mwari vapindire nekuti zvinhu hazvina kugadzikana, zvinhu hazvina kumira mushe munyika muno.
Hapana muZimbabwe hapana zvinhu zvatooma mukatarisa izvezvi zvinhu zvacho kwazvakuenda takutoshaya kutoti toita seiko because yanguva nhamo yega yega iwo purezidendi wacho hapana naye nezvavari kuona.
Makadiko vatepfenyuro munotepfenyura nepfenyuro inondavakidza chaizvo imi wana jonga kandimire ini zitarangu rinoitwa mafira kureva ndinogara kuJoburg ndokwandiri kwandiri kushavira ndiri. Hama dzinodikwa ini ndarwadziwa chaizvo nemabasa anoitwa nevanhu vezanupf. Vanhu vezanupf ava hai vatirwadzisa vedu veru vano veZimbabwe hai vanhu vanga vachibva tichade kuvaona mhani hai tarwadziwa mhani hai misodzi chaichaya kutoerera yakutosimha musodzi nenyaya yevanhu ivava. Apa zvevakatora usiku mumwe wedu anoitwa uyo masaraure hai veduwe hai vanhu avaka hai ngavachibva havachagoni kutonga havachatongi ngavachisiyira vamwe vatine simba vatonge ivo vese vachienda kudya ndigerezani yacho yese yakadaro hatichaiti mhani hai.
Makadiko vashamarari vestudio 7 ana jonga kandimire nevamwe vose. Ini ndinoitwa Malvin ndiri kutaura ndiri kuCape Town kuCape Galaxy. Ndoda kutaurawo hangu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Hona iko zvinozvi ana masaraure vakupambwa pakati peusiku vachinorohwa vachitochwa. Musafunga kuti zvese zviri kuitika izvi tiri kufara nazvo isu semaZimbabweans, kwete hatisi kufara nazvo. Ini ndakachikumbira kuti maZimbabweans dai tangoita mweya werudo, taita mweya wekuti tibatane. Even isusu tiri kundo kuti tinogona kutouya ukoko kuZimbabwe tikabatana pamwe chete tikaita mweya unonzi wesunga one sunga dozen, kuti pabatwa mumwe chete watibata tese, patsikwa munhu mumwe chete watitsika tese, parohwa munhu mumwe chete watirova tese. Nekuti hamunangagwa nehurumende yake ZANUPF tazvitadza inini hanguka munangagwa asi purezidendi wangu ini ndatenda hangu nemashoko iyaya.
Ko makadiniko vana jonga vakandimire navamwe venyu vestudio 7 vanotiudzawo nhau kuti zvinonakidza kurisei kuZimbabwe kuno kujoza hei zvokwadi mhere mhere zvokwadi kana ivarungu vachona avatotibata aneseriko ruvoko and ava kutoziva kuti kunyika kwedu kwaminama hatina sei itingamugona kuvavudza andavaziva kuti munangadzo wavo avaoma zvokwari munyangadza hachamboti kana kusvuduruka kana tseko iko vakomana kutosvika ariko tichingotambura saizvezvi atondiudza ivona imwe andikutaura ndikaona pabhurukwana angu.
Vanga vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ane nechekuita nestudio 7. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization runoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete pasi rose vanobatwa nezvirwere zvepabonde zuva roga roga. Muongororo yakaburiswa nezuro, sangano reUnited Nations runoti munhu umwe chete pavanhu makumi maviri nevashanu ane chimwe chezvirwere zvina zvinoti chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis nesyphilis. NASA inoti Jupiter ichaswederana nepasi rino zvakanyanya mwedzi uno zvekuve pedyo zvekuti vanhu vanogona kuiona nemaziso avo uye dzimwe dzenyeredzi dzayo dzichikwanisa kuonekwawo nemichina yemangamanga. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezve kukwira kwehuwandu hwevana vanonzi vari kubatwa nechirwere chegwirikwiti muno muAmerica. Boka rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention rinoti huwandu hwevana vabatwa nechirwere ichi mugore rino hwadarika pachiuru. Gwaro iri rinouya masvondo mashoma shoma zvaziviswa kuti 2019 igore raona huwandu hwegwirikwiti muAmerica hwakanyanya kubva muna 1992 apo vana vanosvika zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Chirwere ichi chaonekwa mumatunhu anodarika makumi maviri nemashanu emuAmerica pamatunhu makumi mashanu. Dzimwe mhuri dzinonzi dziri kuramba kubayisa vana majekiseni ekudzivirira chirwere ichi nekuda kwezvitendero zvadzinopinda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe mukoti anoshanda pane chimwe chipatara mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Opachiweshe.
Chirwere chacho chinotapuriranwa zvakareruka chaizvo, munhu akangokosora pane vanhu chinogona kubatirira. Saka zvinodaro chikange changotanga kumbobatwa chinombotibatei vanhu vakawanda, ndosaka namba yacho iri kuramba ichiwanda.
Chii chiri kuita kuti uwandu hurambe huchikwira munyika ine mishonga yakadai? Iye America inozikanwa nemishonga.
Ndizvozvo chaizvo, America inozikanwa nemishonga. Asi hatikanganwa kuti mazuva ano vanhu vaakufamba like kutenderera nyika dzakasiyana-siyana hakuchanyanyisa kunetsa. Saka vanhu vanogona kunge vachibva kune nzvimbo dzinowanikwa gwirikwiti risingavhundute zvarinoita muno. Chinoitisa kuti muno nhamba ibva yachengetwa zvibva zvaonekwa ndechekuti gwirikwiti rakange risisawanike munyika muno. Asi nekureruka kwekufamba kwevanhu vanoti vanobva kune dzimwe nyika nevemuno vanoenda kune dzimwe nyika vachizodzoka nechirwere, ndinoona sekunge zvinokonzeresa kuti chirwere chiwande.
Zvii zvingaitwa kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Zvingaitwa kazhinji, vana vanenge vasvika zera rekuti vabayiwe majekiseni ekudzivirira chirwere. Vabereki dai vachibvuma kuti vana vavo vabayiwe, zvinodzivirira chaizvo zvichirwere. Vanenge vachibhakacha kunzvimbo dzinozikanwa kuti chirwere ichi chinowanika vanokurudzirwa zvakare kuti vabayiwe majekiseni ekuzvidzivirira.
Mune zvisaro zveZimbabwe zvakati wandeiwo zviri muno muAmerica, pane vamati manzwa here vakasangana nedambudziko iri?
Aiwa kwete, handina vekwedu kuZimbabwe vandati ndanzwa, asi hazvireve kuti havako, kungoti handina vandinoziva inini.
Zvamungakurudzirawo veruzhinji kuti vaite kuti vasabatwa nechirwere ichi izvii?
Chikurudziro chakanyanyisa ndechekuendesa vana kunobayiwa majekiseni kana nguva yavo yakwana yekuti vabayiwe majekiseni anodzivirira chirwere chegwirikwiti. Vanhu vakuru vanoseenza zvakaita sei munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana munzvimbo dzine vanhu vanorwara vanogonawo zvakare kana vasisazive kuti vakambobayiwa here, kunoenda kwachiremba wavo kuti avaite testi yekuti aone vaonekwe kuti vane kudzivirirwa here mumiri mavo.
Mambotaura nyaya yekuti chirwere ichi chinotapuriranwa nyore. Zvii zvingaitwa kana mumwe wemhuri abatawo chirwere ichi? Tingaita here yatingati quarantine kana kumugarisa kwake ega?
Ndo zvinenge zvichikurudzirwa. Asi nekuda kwekuti zvakaita semunyika muno vanoda kuti tiende kumalocal government kuitira kuti vanhu vepublic health vave ndivo vanonyatsoteerera kuti munhu amboenda nekupi ambosangana nani. Saka zvinenge zvisingade kuti tizviite tega tiri mudzimba, zvinoda kuti tiende kwachiremba kana kukliniki kana kutsvaga vana mukoti kuti tibatsirwe nekuita quarantine.
Vamwe vatiri kunzwawo kuti vane vana vari kubatwa nechirwere ichi ndevamwe vanenge vachiti nekuda kwezvitendero havabvume kuti vange vachibayisa vana. Pakaitawo vamwe vana kana kuti mhuri yeZimbabwe vanenge vari vezvitendero zvakadaro, zvii zvamungavakurudzirawo?
Iyoro ndiro dambudziko rakanyanyisa chaizvo revanhu vanenge vasingabayise vana. Ndongoda kukurudzira kuti chakaoma ndechekuti mwana anogona kunosangana nemunhu ane chirwere, iye ndiye anorwara, ndava ndiye asina kubayiwa majekiseni. Saka kunenge kuri kuda kungonyatsofunga kuti watiri kudzivirira ndiani? Mwana wako ndiye wauri kudzivirira. Ndava akaregera kubayiwa, akafamba akasangana nevamwe vana vabva kwavabva vaine chirwere, wako asina kubaiwa ndiye anorwara.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vari mukoti muzvare opachiweshe vari parunare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Kambo mai uya ikubva kuna Progress Chipfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano revanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti riri kutumira vaongorori muzvitoro kunoona kuti zvigadzirwa zvaro zviri kutengeswa muzvitoro nemari yavakawirirana here. Rimwe sangano rinoshanda nevagari vemumaguta rinoti kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kukuwadza makambani akawanda sezvo magetsi aya ari kuzotora nguva yakareba asati adzoka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda.